pachaitika mvura zhinji inenge ichinaya munzvimbo dzakawanda apo tiri kutarisira kuti mvura yakati wandirei inenge ichinaya apo patinoti pamain watershed panotarisira munzvimbo dzakaita seBulawayo, Gweru, Harare zvichibuda kuna Inyanga ukoko tinotarisira kuti dzizi dzedu ndidzo dzinowanzotangira.
Ndezvipi zvamuri kutarisira pamazuva iwaya aya?
Tinotarisira kuti vagari venzvimbo idzi vatarisire vachiita mafashama emvura ayo anokwanisa kuyeredza dzimota kana vasvika pamarwizi vatarisire kuti vanotarisira kuti vasayambuke nzizi kana vasingaone kuti pavari kufamba pakaita se izvo zvinotarisira kuti kana 30 centimeters dzemvura chaidzo dzinokwanisa kukonzera njodzi.
Nyaya dzemipande, mabhanan'ana kana mheni zvinopindawo papi mumazuva akaita saatakatarisana nawayo?
Pane nhau yelightning vachinotiyo pachirungu lightning and thunder which might affect a person chero ari kure se kuchinoti kana ukanzwa ukaona lightning iri kure chero pauri pari pasina makore that lightning bolt inokwanisa kurova chero uri kure se vachinoti iyo kana kukakwanisa counter up to 30 seconds uri pau pawaona lightning sakwanzwa mabhanan'ana unongosiri sei tinotarisira kuti kaona izvo zvichiitika one kauri mukati medzimba.
Ndeipi chenjedzo yamungapaimi kumhuri yeZimbabwe maererano nemvura zhinji iri kuuyai?
Pamusoro paizvozvo tinoti vatarisire vana nevanhu vakuru kana kwakunaya kuti vasavaneke vachiyamuka nzizi kana kuti tinoti mawetland tinosaisira tifana kunoitika maflood anoitika kunguva shomanana achichikwanisa kuyeredza chero motokari chero dzimba chaidzo nzvimbo dzakaita semawetland nedziri padhuze nenzizi.